maonera arikuita Britain ndo maonera andagara ndichiita nekuda kwekuti tikazvitarisisa hapana chambonyanya kuchinja muZimbabwe panyaya dzakamboita kuti ibudiswe mugungano recommonwealth saka isu patakatonzwa setarieti yecommonwealth ichitaura kuti iri kuda kubatsiridza kuti Zimbabwe idzoke ndaitoshaya kuti chii chavanga vaona nekuti nyaya dzezvematongerwo enyika hadzisati dzagadzikana ukatarisa tarizo dzakapfuura pane mutauro pamusoro padzo tikatarisa nyaya dzekungosungwa-sungwa kwevanhu vangava vatungamiri vemapato anopikisa nevatsigiri zvese pamwe chete vaya vano vemasangano akazvimiririra yatingati civil society vanhu vari kungosungwa vanhu vari kungoshungurudzwa saka hapana chambonyanya kuchinja chingaita kuti pafungwe kuti Zimbabwe ingadzokere mucommonwealth saka ipapo ndowirirana nemuonero weBritain
saka zvaitaurwa nana mai Patricia Scotland izvo vachiita sokunonzi Zimbabwe yave pari nani vaizvitora kupi
mamiriro akaita zvematongerwo enyika muZimbabwe azinyika anogona kuita kuti ari kuona ari kure asanyatsoona kuti zvinhu zvakamira sei nekuti picha inopuwa nevari kutonga ndeyekuti zvinhu zvimire zvakanaka hapana matambudziko saka anenge asina kunyatsoongorora uye asina vanenge vari mukati vanonyatsomupa zviri kunyatsoitika chaizvo chaizvo anogona kufunga kuti hapana zveshokwadi pane zvachinja pamafambisirwo ezvinhu muZimbabwe asi chokwadi chai chaicho ndicho chabuda pakutaura kweBritain kuti ayo hapana chachinja
zvino zvavari kuti vari kukurudzira kuti kuitwezve dzimwe tsvakurudzo mugore rinouya kuti zvinhu zvinenge zvamira papi munoona kunge pane zvinenge zvachinja here
hapana chinombochinja nekuti mbada haichinji mavara ayo chaita kuti ZANU-PF irambe iri masimba kusvika pari nhasi inyaya yekushandisa hatingati matactics iwayo asi ari kunzi anofanira kushandurwa saka ZANU-PF ikasashandisa mhirizhonga haina maelections ainohwina ZANU-PF ikasashandisa kusunga vanhu zvisiri pamutemo hapana sarudzo dzavanohwina ZANU-PF ikasatoita izvozvo zvairi kuita inobuda musimba akanti inoruza simba saka ZANU-PF haisi kuzomborega zvairi kuita saka ini maonero andinoita ndeyekuti hapana chinochinja.